Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi muvhuro zvita 5 2016. America inopa masangano mari inodarika mazana maviri nemakumi matanhatu ezviuru zvemadhora kuitira kuti masangano aya abatsirikane. Vashandi vehurumende vobvunza mushandirwi zuva ravachapiwa muhoro wazvita uye pavachapiwa mabonus avo. Makambani emigodhi anoti haasi kukwanisa kuwedzera vashandi vavo mari sezvo ari kuomerwa. Vechidiki vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS votaura zviri kuvaomera muupenyu. Muchirongwa chedu cheLife Talk nhasi tiri kutarisa nyaya yehutachiwana hweHIV AIDS. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona nekudzvinya pakanzi like.